Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, chikunguru 5/2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Sininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo, bhanga richange richibatsira vechidiki nemari. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani nekuti sarudzo dzichaitwa munyika dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvichisanganisira kupindira mune matongerwo enyika kana kuri kuitwa nemadzishe nemasabhuku. Mutungamiri weAlliance for People's Agenda, vangosana moyo, vanoti nyika inofanirwa kutungamirwa nemunhu ane ruzivo munyaya dzeupfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo, bhanga richange richibatsira vechidiki nemari. Bhanga iri rinonzi Empower Bank. Vamunangagwa vati vechidiki vanofanirwa kuva vanhu vanovimbika kuitira kuti bhanga iri ribudirire. Bhanga iri rakapiwa mari inoita iyo mamiriyoni 10,250,000 ezviuru zvemadhora. Asi vamwe vechidiki vanoti mari iyi shoma zvikuru pachitarisirwa uwandu hwevechidiki vanoda kuzvitangira mabasa ekusimudzira upenyu hwavo. Mwedzi wapera vamunangagwa vakavhura zvakare bhanga richange richikweretesa vanhukadzi mari. Dzimwe nyanzvi dzinoti izvi zviri kuitwa panguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo, izvo zvinozopa kuti veruzhinji vaone zvirongwa zvakadai senzira yekutsvaga nayo rutsigiro. Tichakupai nyaya izere muchirongwa chedu chemangwanani. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani kuti sarudzo dzichaitwa munyika dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvichisanganisira kupindira mune zvematongerwo enyika kuri kuitwa nemadzishe nemasabhuku. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute wekuziya ramangwana renyika munyaya dzezveutongi hwejekerere waitwa nhasi muBulawayo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaGift Siziva vaudza musangano uyu kuti nekuda kwekuti hurumende iripo yakapinda nekupidigura hurumende kuchishandiswa vechiuto, yave kuita sarudzo kuitira kuti izvichenese, kwete nekuti inoda kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vachitiwo kutaura kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanoda sarudzo dzakachena manatsa mukanwa chete. Basi zvavaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pari zvino munyika musina mhirizhonga inoonekwa pachena, maonero avo ndeekuti sarudzo dzichave dzisina kuchena nekuda kwekuti vanhu vakawanda vanotya nhoroondo yemhirizhonga, uyewo nekuda kwekwavati kusabuda pachena kweZimbabwe Electoral Commission pamusoro pevoters roll.
Vanhu vachiri kuchizirwa kumamisha, vanhu vari kuzwa kutorerwa kuti mavota registration slip, vanhu vari kuzwa kuti tichakuona kuti vakavhotera papi. Izvozvo ndozviri important than nyaya yeviolence yangaichitika. Tiri kuona kuti nyaya yeballot paper, nyaya yevoters roll dzichiri nyaya dzakakosha panyaya dzesarudzo. Ende kana uchiona kuti ndozvinhu zvaiita kuti election ra2013 ra2008 nekuma2000 ave maelections asiri kuvhumirana nawo nevanhu vese vakati participate vema political parties.
Vamwe vanhu vekumaruwa vange varipo pamusangano uyu vatsinhira kuti madzisha nemasabhuku vakawanda vari kuramba vachichisidzira vanhu nenzira dzakasiyana siyana. Michaelette Ngiwane vekulupane vaudza musangano uyu kuti kumaruwa ekwavo masabhuku anonyima vanhu vanotsigira mapato anopikisa chikafu chehurumende. Va Brighton Swanda vekumpande kuBaitbridge West vanove nhengo yebato remutwakazi Republic Party vati masabhuku emunzvimbo mavo anotsigira bato riri kutonga reZANU PF zviri pachena, izvo vati zvinoita kuti vamwe vanhu vatye kutsigira mamwe mapato.
Kune ma traditional leaders vari kuto campaignira bato reZANU PF vari kuto dispute ma t-shirt despite the fact that constitution yedu inoto taura zviri clear kuti ma traditional leaders havafanirwe ku participate in any political issues, and zviri kutiita kuti isusu vamwe tinobva kumamwe mabato tiwane campaign kwedu kusiri nyore kwaka rima kwazo.
Vange vari pamusangano apa vaita zvisungo zvinechitsama kusanganisira kukurudzira vemasangano anorwira kodzero dzevanhu kuti adzidzise vanhu kurwira kodzero dzavo uye mushandira pamwe pakati pemapato akasiyana siyana mukurwira kuti nyika iwane utongi hwejekerere. Mune imwewo nyaya, dare ramagistrate ratara zuva rekutongwa kwenyaya yakatarisana nedzimwe nhengo nhanhatu dzebato remutwakazi Republic Party zvichitevera kusungwa kwavakaitwa svondo rapera mushure mekuratidzira muguta reBulawayo. Gweta revatanhatu ava vaPrince Buche Dube vaudza Studio 7 kuti nyaya ichatanga kutongwa musi wachikunguru 19.
Tapiwa date ra 19 of July for trial, court 1. Yeah, let's call that all.
Vatanhatu ava avo vari kutongwa vachibva kumba mushure mekubvisa zana remadhora pamunhu mumwe chete semari yechibatiso vakatarisana nemhosva yekuita zvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tungamiri we Alliance for People's Agenda, APA, vankosana moyo. Vanoti nyika inofanirwa kutungamirirwa nemunhu ane ruzivo nenyaya dzezveupfumi hwenyika, kuitira kuti ave neurongwa hunopa pundutso kumunhu wese. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vamoyo vanoti vanozvise zvinodiwa pamutungamiri wenyika, nokudaro vanotarisa kukunda musarudzo iyi. Vamoyo avo vane makore makumi matanhatu nemanomwe vanoti pavanhu vose vari kukwidza ndivo chete vanotarisira kukunda nekuti vane ruzivo rezveupfumi hwenyika uhwo vanoti hunoda kugadziriswa kuitira kuti vanhu munyika vave neupenyu hwakanaka. Vanoti kuti nyika igadzirisike inofanira kutungamirirwa nemunhu akadzidzira zveupfumi hwenyika uye ane nhoroondo ine umbowo hunotsvagika kuti akamboshandira mune zveupfumi hwenyika.
So when you look at our candidates, given that I'm a presidential candidate, I won't go into detail, but process-wise, if I were, as I do, I'm a voter, so I would take these 23 people, including myself. I'll put them, line them up, and then I'll look at their promises as one component. I'll then look at their history as another component. Because when it's just in a history, unonzi wakambo itachi. Evidence, ukutu unogona kuitabasa, ringafana nukutakudu. Kugadzira economy yedu iri kubva kupi, wakamboshanda pai, unoziva kuti economy inoshanda sei, unoziva kuti investment zvinoreva chii, ma investors anotsvaga chii, unonegotiate nawo sei, ma banking nyaya yemari zvinombofamba sei, wakamboshanda ikoko here, ndiye anangataura kuti waigona basa racho. That's what we have to do.
Vamoyo vakamboita gurukota rezvemaindustry nekutengesera nedzimwe nyika muhurumende yeZANU PF muna 2000 kwenguva pfupi. Vakabuda munyika vachiita zvekutiza vachiita havaikwanisa kushanda nehurumende yaimbova yemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vakamboshandira bhanga repasi rose reWorld Bank, bhanga rebudiriro muAfrica reAfrican Development Bank kusanganisira International Finance Corporation. Mumwe mutsigiri vamoyo vaAntony Mushanduri vanoti sezvo mutungamiriri weapa ari munhu ane ruzivo munyaya dzezveupfumi, ndivo chete vanogona kugadzisa upfumi hwenyika kana vakakunda musarudzo.
So munhu ane understanding, yatingati pachangu understanding about economic issues and his track record from all those my institutions and that proves kuti yes, munhu anozvikwanisa. And the stage yatava as a country, tinoda munhu ane track record wokwanisa kugadzirisa economy yeZimbabwe. Deno watisingaone wachikunda deno tisiri kufamba na watishida. Tiri kuona kuti patiri kufamba pese vanhu vari kutambira vava kunzwisisa. So kuti 2018 is about the economy, not about anything else.
Vamwe vanoti kana vakapinda panyanga vachatanga kugadzirisa makambani ehurumende avanoti anofanira kushandirwa nevanhu vane ruzivo rwebasa kwete kupinza vanhu pachidzivano nezvematongerwo enyika. Vamwe vanoti kana vakasarudzwa semutungamiriri wenyika vachaita kuti vanozoita makurukota ehurumende vatsvage basa vachinyorera tsamba dzine magwaro edzidzo anoenderana nebazi nebasa ravanenge vachida kuzoita kwete kuti vasarudzwe nemutungamiriri wenyika kubva kubato rinenge rakunda. Vanotiwo hurumende yavo icharwisa huori kuitira kuti vanhu vakwanise kurarama zvakanaka vachienda kumabasa apo vanenge vamutsa maindastiri. Mutori wenhau dzematongerwo enyika vatatenda Chitagu vanoti kunyange hazvo vamwe vane ruzivo nepfungwa dzakanaka dzogadza upfumi hwenyika vane mutoro wakakura kuti vakunde musarudzo nekuti vane rutsigiro rushoma nenyaya yenzira yavanoshandisa kutsvaga rutsigiro.
Ndinoona vane mutoro mukuru nokuti maitiro ari kuita politics dzavo akafana nekumafirst world developed states. Muzimbabwe vanhu havasati vajaira maitiro epolitics idzodzo, vajaira maitiro epolitics dzakudhara uye vanhu vanosapota mapato aakanyanyojaira kare. Zvokuti tinoziva hedu kuti vangosana mwoyo munhu ane CV yakakura ndi technocrat, but kuti handione vachibudirira kuwina tichitarisa futi nevanhu vashoma vanouya pamakambeini avo semusangano wakaita kuno kumasvingo wakaone vanhu 11 gumi neurimwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vamasimba gonese vanotiwo makwikwi musarudzo yemutungamiriri wenyika ine mabhiza maviri anoti vanezonjamisa veMDC Alliance navaEmerson Mnangagwa veZANU-PF avo vane vatsigiri vakawanda munyika. Vagonese vanoti vamwe vanogona kukundikana musarudzo nekuti vanhu vazhinji munyika vachiri kuvhota vakatarisa mapato ane mukurumbira, asi vamwe vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vakura mune zvematongerwo enyika zvekuti havachangotarisi mapato makuru chete. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Gweta rinomiririra MDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatabani mwoyo vanoti zviri pachena kuti bato ravaChamisa ndiro bato reMDCT chairo. Vampofu vanoti nyaya yezita pakati pavo neMDCT inotungamirirwa namzvare Tokozani Kupe haina kubviswa kumatare, asi zuva rekuti inzwikwe richaziviswa mazuva anotevera. Vampofu vanotiwo mari inobva kuhurumende ichipiwa mapato ezvematongerwo enyika iyo yakapiwa bato ravaChamisa yakaendeswa kubato iri zviri pamutemo nekuti hurumende inoendesa cheki kukero yebato iri mumagwaro ehurumende. Mashoko avampofu anotevera mashoko emutevedzeri wamuzvare Kupe vaObert Gutu muhurukuro yavakaita neStudio 7 panguva iyi Studio 7 haina kukwanisa kubata gweta ravaChamisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 abata achitaura navampofu.
Nyaya dzematare dzichiri mumatare dziri kuendera mberi, vaChamisa neMBC vachiri kutora chishungo chekuti ivo ndivo MBC chaiyo. Maikupe nevamwe vavo vakabuda mugwara remusangano wavo uyezve vakatanga bato ravo. Saka nyaya iyoyoyo ichiri pamberi pedare reHigh Court riri kuHarare ichiri kuenderera mberi.
Ko nyaya yamakati imbomiswa zvondo rapera iri ndeipi?
Kuna nyaya yakanzi imbomiswa kukutaura kwavagutu nekwavamadhuku gweta ravo mheno kuti vanozviwanepi. Nyaya iri pakati pevanhu vaichiripo ichazoitwa, isingasaitwa hayo zvechimbi chimbi, ichiitwa vanhu vachipiwa mukana wokunza vafakazi. Ivo vamadhuku chaivo vakatouya kwandiri vakatodaro vakatokumbira kuti nyaya izondingova pamberi.
MDCT yamaikupe inoti mari inoita 1.8 million inopiwa mapato anopikisa inofanira kupiwa ivo nekuti MDCT yavaChamisa yakawana mari iyi nenzira isina kunaka yakatodzingisa munhu basa. Munoti inazvo?
Iyoyo nyaya inofesa zvingaite. Mari imari yakabva kuhurumende ichienda kubato reMDC. Zimbabwe wese ari serious neupenyu anoziva kuti MDC ndiani, anoziva kuti MDC ndiva iro tungamirwa navachamisa MDC na maoffice kwa office house ekublawayo chaiwo ari anda vachamisa zvese zve MDC zviranda vachamisa maikupe vakadzingwa kudare reparliament ina speaker atori wezvano MDC chaiyo yataura saka mari yaenda ku MDC chaiyo bari de MDC chaiyo vanoti vanoda kuenda kundo ahambeno regaisa ambe ndichitaura ndinozvipika vanhu kutoti MDCT kwaari kushandisa hazvimiri MDC tsvangira inozikanwa nemunhu wese MDCT yamaikupe inoreva kuti MDC toko ndozvinotaurwa nemaclients avo and izvozvo zviri pachena ndinofunga kumunhu wose.
Avo vange vari gweta rinomiririra MDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa vatavani mupofu vachitaura vari parunhare muHarare natanonoka Wande westudio 7. Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai akakwira chivakwa cheStatue of Liberty pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kweAmerica nezuro achiratidza kusafara kwake nechirongwa chiri kupatsanura vana nevabereki vavo pamuganhu weAmerica neMexico ari kutarisirwa kumira mudare nhasi muNew York. Amai Teresa Okomou vekuStaten Island muNew York vari kupomerwa mhosva yekupinda munzvimbo isingabvumidzwe, kuita unhu usina kunaka uye kuvhiringa mabasa ekufambiswa kwehurumende. Mudzimai uyu anobva kuDemocratic Republic of Congo. Gurukota rezvemukati meBritain rinoti mushonga wakarwarisa mudzimai nemurume vakangofanana nemushonga wakashandiswa kutanga kwegore rino pamunhu aimbove musori wekuRussia Vasegel Skripal nemwanasikana wavo Yulia. Kunyangwe hazvo kwasara mazuva makumi maviri nemashanu kuti munyika muitwe sarudzo sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, hapana kuwirirana pamabatirwo ari kuitwa sarudzo nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Vanopikisa vari kugunun'unawo nekwavo vachiti kupindira kwemauto nemadzishe vachipomerwa mhosva yekutsigira ZANU-PF. Mauto akazivisa vatori venhau nezuro kuti haanei nechekuita nesarudzo, asi veMDC Alliance vanoti uku kungotaura. VeZANU-PF vanoti mutauro uri kusimudzwa neMDC Alliance ndewevanhu vari kutya kukundwa musarudzo. Asi veMDC Alliance vanoti chakachenjedza ndo chakatanga sezvo vave muririro wayo shiri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vaFortune Chasi uye munyori mukuru weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMonzora.
dambudziko rataita nderekuti Zimbabwe Election Commission ine zvinhu zvizhinji zvaisiri kuita zviri kuti gutsa. Chekutanga ndechekuti takawirirana kuti tofanira kunga tichipanana voters roll, tikawirirana kuti voters roll racho rinenge riri mhandoi, rakaita sei, rine chinhu chii pariri. Takawirirana kuti ibiometric. Ndokudaro voters roll iri rinofanira kunge rine mifananidzo yemavoters acho, zvichiita kuti tikwanise kuanalyze voters roll iroro. Kana paine munhu aregister katatu katatu asi achisenza mazita akasiyana, zvaifanira kuonekwa izvozvo. Asi voters roll ratakapiwa rakangofanana nevoters roll ravamudede. Kechipiri ndekekuti takawirirana kuti tiongororewo madhindirwe nepari kudhindirwa maballot papers acho. Vakatidaidza asi vakabva vatiisa 30 meters away zvokuti hapana chatakaona changa chichiitwa. Saka isu toda kuti tione kuti maballot papers aya adhindwa mangani uyezve ari kuchengeterwa papi, zvonga zvakajekera munhu wese. Saka izvi zeti iri kuramba pamwe chete negovernment. Takataura zvakare kuti hati masoja anenge ari mumaruzevha umu achiita zvematongerwo enyika.
Vachasise ZANU-PF muri kugunun'unawo here nemabatirwo ari kuitwa basa nezeki, uye munotiwo kudii nezviri kutaurwa neveMDC Alliance?
Mazira atinoita zeki independent commission yakagadzirwa muconstitution, isu hatipindire mumashandiro anoita zeki sezvinoda kuitwa. Izvo chiripo ndechekuti kuti zeki iti ichiprinta ballot papers vanhu vange vakagara ipapo 24 hours isati vanonge zvinge zviri zvinhu zvine kodzero zuva rese kusvika kuprintwa kwaitwa. Izvo zvese hatinese zvine, but haisiya idiyo inyaya yebasa rinoitwa nezeki. Ende tisu tokurudzira kuti zeki irambe ichiita basa rayo zviri independent. Pataurwa nyaya isina kunyatsorondedzerwa zvakakwana, yekuti kune masoja ari kukambena mumaconstituency. Masoja echokwadi vakaita press conference nezuro vakataura kuti kana pane humbowo ngahuuye huite sei utaurwe.
Vamonzora manzwa zvataurwa navachasizvo vari kuti ivo pane humbowo here hwakati tsvikiti hwekuti pane mauto ari kushandiswa nebato reZANU-PF?
Humbowo uhu tinahwo, tine humbowo hwemasoja ari kufamba achikambena, achikambenera vamunangagwa, achikambenera ZANU-PF.
Tiratidzei, ndizvo zvatiri kuda chete. Hatisi kuda kuti nyaya yenyu irambe ichikora muchiudza mapurisa, masoja, masiya iwo. Tiri tiudzei kuti constituency yakati kuna MP ari kushanda nemasoja nemapurisa nemasiya iwo, musi wakati vakaita zvakati, vakakambeni havachidai. Just one, kwete tuita
imini wacho munotsigira here? Munotsigira here kuti masoja abatsire mapolitical parties kukambena? Munozvitsigira kati munozviramba?
Aiwaka, izvi tinoti
kana muchizviramba izvo, kana muchizviramba izvozvo, taurai kuti hamubvumire kuti masoja akukambenerei. Taurai pamhepo ipapa. Taurai zvakare kuti hamubvumire kuti masabhuku akambenere bato reZANU-PF. Taurai pamhepo ipapa, nekuti mukasataura zvinoreva kuti muri kutya kuti vanhu vamakatuma vanozofunga kuti maakuvaconfusa. Taurai kuti hamubvumire masoja kuti akambenere ZANU-PF. Taurai kuti hamubvumire maCIO kuti anokambenera ZANU-PF. Zimbabwe yakateerera, taurai.
Aiwaka, vamunzora, ngatiregei tiende vana vadiki. Handiti mati mune humbowo, handiti ka isai humbowo into the public domain. Kana muri kuti kwangu kuconstituency ndirikukambenerwa nemasoja nemapurisa maCIO, isai humbowo. I will be prepared to face my criminal sanctions or anything chinoenderana naizvozvo. Kwete kuti paredhiyo mondiisa patrial, tingadaro. But kana mune zvimwe zvamunokwanisa kuti muite kuti ndibatwe nemutemo, I'm prepared for that. But kana muri kuti ZANU-PF ine zvairi kuita, ngatingoisai evidence pachena, toshanda neevidence iyoyo. Ndofunga ndo zvingabatsire nyika yedu.
Manzwa kubva kumutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF va14 Chasi, uye munyori mukuru weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Ngonzora. Vaviri ava vange vari parunare muHarare, vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nengo dzemapato anopikisa kuMount Darwin dziri kuchema nerekuti dziri kutyityidzirwa nebato reZANU-PF. Vataura neStudio 7 vanoti vari kuudzwa kuti vacharwiswa kana vakasavhotera ZANU-PF. Izvi zvasiya vakawanda vachifunga zvakaitika musarudzo dza2008 idzo dzakaita mirizhonga yakasiya vanhu vanodarika mazana maviri vafa uye zviuru nezviuru zvaputsirwa dzimba nemidziyo. Sarudzo ikadzokororwa pakati pemutungamiriri weMDCT muchakabvuva Morgan Tsvangirai nevaive mutungamiriri weZANU-PF panguva iyi vaRobert Mugabe. Yakazoitwa navamugabe vega mushure mekunge vatsvangirai vabuda vachiti havangapinde musarudzo izere ropa. Tabata nhengo yeNational People's Party vaGod Knows Chawana kuti tinzwe zviri kuitika munharaunda yavagere.
Chairman weZANU-PF iye ndiyari kuitisa musangano nasabhuku vachityisidzira vanhu kuti kucharwa vanhu kana kuti kuurayiwa after my election kune wese achavhotera opposition party yamai mujuru kana kuti yachamisa MDC Alliance.
Izvi vari kutozvitaura pachena pajekerere pakazara vanhu.
Pakazara vanhu musangano zvirei. Musi wa2 July ndakatoendesa nyaya yacho kupolisi. Nyaya yacho yakanzi kaenda kukoti asi iye akadzoka nezuro. Saka vari kutoziziva kutoti tisu takaenda kunovamhangarira kumapurisa tisingazivo kuti action yavachatora sezvo vaita vanhu vachaurayiwa tikutongotyawo kuti anytime togona kungorekwa.
Ivo vamwe vanhu vagari manje vemunharaunda vari kuitambira senyaya yacho.
Vanhu vakutotya zvavanhu havasi kutoda zvokutisidzirwa bati kana uchingovataurwa kunzi uchaurayiwa of which Mount Darwin ndonzvimbo yakamboitwa njamba. Vanja vanhu vakaurayiwa, vanhu vakarohwa, saka vanhu vanenge vakutya zvinozovapa kuti vanogona kuzovhotera pasiripo.
Ko ivo vamwe vemaopposition party varimo muarea vari kutiwo kudii?
Vanhu vari kutoti nyaya idzi dai mapurisa apindirambo yachitoita mameetings nevanhu. Kuitira kuti vanhu vazive kuti gore rino ifree and fair, hapana kutyisidzirwa.
Pane here vati vambotaura kuti pari zvino vati vatomborohwa kana kuvhiringidzwa panze pekuchichidzirwa kwavari kuitwa vanhu chete kudai?
Hakuna atamborohwa kana kuvhiringidzwa asi nyaya yekutyisidzirwa chete iri kuitika. Kunoku kwakaoma, kunoku kwakatooma zvokuti maposta kwakasungirwa maposta anoswera ariko usiku yobva yabvarurwa zvokuti wisuspect kuti munhu iyeye ndiye mumwe chete ari kuchizira vanhu ndiye ari kuya achibvarura maposta.
Hamuna kumboedza here kutaurawo navo mune zvavari kuita izvezvizvi? Vanoteerera here manje?
Vanhu veZANU-PF havateereri because ivo vanenge vachiti tisu tiri kutonga. Vatomboteerera asi nenyaya yekuti vanhu vakupotekedzwa neintimidation manje.
Avo vanga vari nhengo yeNational People's Party vaGod Knows Chawana vachitaura vari parunhare kuMount Darwin neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyaya dzesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo bhanga richange richibatsira vechidiki nemari. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani nekuti sarudzo munyika dzichaitwa dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Mutungamiri weAlliance for People's Agenda vangosana moyo vanoti nyika inofanirwa kutungamirirwa nemunhu ane ruzivo munyaya dzezveupfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.